Tarasikirwa ne mumu wedu tarasikirwa na baba tarasikirwa ne jamba vamatombo munhu akagara kumusangano kwenguva yakatirevesei yo mapioneers eLabour Movement muZimbabwe kazikana kuti vanhu vekutanga angasatangita president wezcc patakaforma zcc kuma1980s pasinde mumwe wacho angaripo kuleadership yemaafiliates patakaforma zcc saka munhu akagara achimirira vashandi upenyu hwake hwese vamatombo vakarasikirwa nevasa ravo vachirwisa kana kuti kumirira nyaya dzevashandi saka akaita victim panyaya dzokumirira vashandi saka kushayika kwake kuona kuti tinenge tatorasikirwa nemunhu angatibatsira pakupa advice kuti zvinhu izvo zvinofambiswa sei kune ava vari kukura tine urombo kumhuri yavamatombo hama neshamari neLabour Movement yese muZimbabwe kuti vamatombo azotisiya akasimba zvake achine pfungwa zvokuti avatsire vashandi saka tiri kutorwadziwa nezvaitika izvi
saka vashandi vari kubatana sei nemhuri mukuchema vamatombo apa
kubva makuseni vashandi vaiuya nekuwanda kwavo kumba kwake patanzwa nyaya iyo manheru makuseni vanhu vaedza kuenda kunovatsira nekuwanda kwavo masikatano tapedzisira vachigadzirira kuti vaperekedze mutumbi vakananga kunyanga ndiko paaenda kunovigwa